Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 4 2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano ndokuti tabvuma here kuraswa nemunhu akauya akajoina. Hatisi kutaura kuti haana kuve nezano, akave nezano, asi isu akawana tiri padrizing front. Saka tiri kutaura zvevanhu vakasunungura nyika nebovhu yavo yakasabuda kusunungura nyika.
Vakarwa hondo iri sununguko vanoti vamugabe vafanire kutora utungamiri sehushe hwemhuri yavo.
Gore rapera takarima zvine musindo zvokuti takakwanisa chese sevarimi kuendesa chibage uGMB. Vari kunyepa zvavari kutaura havana zvatiri kurima. Tiri kurima zvine musindo.
Vagari vekumanzou vanoti vatanga kugadzirira kurima kunyange hazvo vari kumborwiswa nemapurisa avanoti ari kutumwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe.
Hatina kubvisa madistrict office, achiri kuramba achishanda. Saka vanhu ngavasarase mwoyo avo kwatakabva kuti voti hatichakwanisa kunyoresa, vanogona kuramba vachinyoresa. Kwatiri kuenda tinoda kuti vanyorese nemusindo nekuti iye zvino kwatava kuenda ndokune vanhu vakawanda.
Zeki inoti ine chivimbo chekuti vanhu vakawanda vachanyoresa kuvhota rwendo rwuno. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matebadanda vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havafaniri kutora utungamiri sehwedzinza ravo iro uye vanotiwo vakarwa hondo yerusununguko havasi kufara nezviri kuitika muZANU-PF. Vakarwa hondo ava vari kuita musangano mazuva mashoma anoteera wekuzeya kwavanoti kubatwa neseri kweruoko nebato reZANU-PF. Tabvunza vamatemadanda kuti sei vasiri kufara nezviri kuitika.
Handizi kushaiswa hope nenyaya yekuti tichabvumirwa here kana kuti hatibvumirwi nemhaka yekuti presidency iripo. Saka bopiwa court order kana vakamba mapurisa tinoenda kucourt tine confidence yekuti hatirambidzwe pasi pemutemo weZimbabwe kuti tiite a lawful gathering. Hatina munhu watiri kuda kupotsera nematombo, hatina munhu watiri kuda kutaura zvine chekuita nezvinhu zvakatibvisa ujaya neumhandara. Hatina chimwe chinhu chatinoziva, hatina iye zvino Comrade Elias Hondo andiri kutaura vanhu vakasungwa kudhara tiri kuMozambique, vanhu vakashungurudzwa kudhara, nanhasi havana imwe pati yavakapinda. Saka havana chimwe chinhu chavakaziva. Saka vanhu ivo ngavataure kuti voita sei nechunhu chavo. Vana Jonathan havachakwani apo, vana Kasukuwere havachakwani apo. Saka ndonyaya yatinayo, tiri kuindirira mberi zvakasimba. Saka mawar veterans ndo ane social contract nepovho, ndo vakataura nepovho. Vamugabe havana musoro vakataura nepovho kuti tisapotei tichazoita zvakati nezvakati. Macomrades, musangano ndewekuti tabvuma here kuraswa nemunhu akauya akajoina. Hatisi kutaura kuti haana kuve nezano, akave nezano, asi isu akawana tiri padrizing front. Saka tiri kutaura zvevanhu vakasunungura nyika nepovho yavo yakasabuda kusunungura nyika, kwete kunoita zvibhakira mudenga pasina nhinga. Hazvisiwo zvatakaita isizvizvi. Isu tiri kutaura zvekuridza futi vanhu kuti nyika isunungurwe, ivo vasungwa vasunungurwe. Makomrades ari dzaputi ndovakanzi havasina political role. Saka isi tiri kuti imi mune shuwa vanakomrade Elias Hondo, vanakomrade Paka, mune shuwa kuti munonzi hamuna political role nemunhu wamakagamuchira mukatigara apa. Alright, tikatiwe tiri takaita mistake takapisa. Mudzimai wako voita, vana vako voita, vazukuru vako voita, vatidzani vatezvara. Imi nyika ine ropa iyi, ende ropa harisi kuzonyarara. Tinosungwa tichapinda mumajeri kakawandisa. inini handisi kutya kupinda mujere ndiri kutoverenga mazuva ndikoziva mwaka vari kutonga nyika vakaita ma 10 years saka zuva rega rega randakuta mujere ndiri kuwedzera pamazuva angu ndoda kuti akwane 10 years kana asati akwana 10 years handisi kutombovhunduka ndiri kutoendako kujere kwacho ndichibuda ndichitaura zvinhu zvine chekuita nezimbabwe chandingangode kukurudzira vana vezimbabwe ndechekuti macomrades vakabva kuhondo zvitarise pauri kana uri comrade wakakrosa border une chinangwa kuti wakazonosangana netraining yakaita sei kana zvakazofamba sei izvozvo hazvina basa kana usina kutrena waikwanisa kuzvitrena asi wakasaina kuti ndaenda kuhondo wakaenda ndiwo wandikutaura newe huya tigare pasi titaure zvine chekuita nezvatakawirirana mubereki wese tiri kuda kuti tigare pasi titaure toita new assignment ndonyaya iripo
saka new assignment inengeri yekudii apa
pamberi nechimurenga kuti chimurenga ukada kundibvunza kuti chimurenga chacho chinofamba sei chimurenga hachina textbook yaunoti tiri kuita zvakamboitwa algebra body mass chimurenga unochiona wave machine tokuudza kuti tora cover advance ridza tinokuudza chega saka isoti pamberi nechimurenga
Munyori mukuru wesangano rakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase Kwa. Kumanikaland, Nyanga North, North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, and Aikushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga, Kumashonaland East, and Aiku Uzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central, Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi Makonde Mangura, Jimba West and North, Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Saseni, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde, Kutimuzive dzimwe nzvimbo, uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pawebsite yedu www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi
Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vane chivimbo chekuti vanhu vakawanda vachanyoresa kuvhota muchirongwa chechipiri chekunyoresa vavhoti. Tabvunza amai makarau kuti vanhu vari kunzvimbo dzakaparurwa chirongwa ichi kekutanga kana kuti paphase 1 vanokwanisa kuvhota here panguva ino sezvo vaparura chimwe chirongwa chephase 2.
Ndinoda kutaurira vanhu kuti tine zvikamu zvina chakangopera ndechekutanga asi kunyange dai chikamu chekutanga chakapera ndoda kupa muenzaniso kuti sekuchitungwiza takabva kuchitungwiza vanhu vedu vakawanda vakabva kuchitungwiza vauya mudhorobha reHarare azvireve kuti vanhu vekuchitungwiza vasina kunyoresa havachakwanisa kunyoresa zvachose vanhu vekuchitungwiza vanokwanisa avo vanokwanisa kuuya kuHarare kunyoresa vosikonyoresa asi imomo muchitungwiza muchine masenta matatu achiri kungonyoresa kunyange zvazvo takabuda imomo nevanhu veruzhi vakawanda vanogona kuenda padistrict office yavo vachinoramba vachinyoresa pane zvemamwe masenta maviri atakasiya ikoko ari padistrict office ipapo kwaunokwanisa kunonyoresa izvi zvinoreva kuti matunhu mese umo matakabvisa vanhu vachirikwanisa kunyoresa imomo vakaenda padistrict office yavo hatina kubvisa madistrict office achiri kuramba achishanda saka vanhu ngavasara semwoyo avo kwatakabva kuti voti hatichakwanisa kunyoresa vanogona kuramba vachinyoresa kwatiri kuenda tinoda kuti vanyorese nemutsindo nekuti iye zvino kwatava kuenda ndokune vanhu vakawanda vese avo vanga vakamirira kuti chirongwa chisvike kwavari takuti heuno mukana wenyu kuti muchinyoresa chinyoresa ine mutsindo tibarike zvatakaita muphase 1 nekuti muphase 2 ndo matakatarisira kuti tichanyarisa vanhu vakawanda nekuti taamunogara vanhu vazhinji.
Mubvunzo wekupedzisira Justice McRae, nyaya yeproof of residence yanga ichinetsa vemapato vanga vachida kuti mutaure navo kuti poitwa sei nenyaya iyi. Zviri kufamba sei, pane zvingagadziriswa here?
Zvizhinji zvinogadziriswa. Ndo saka takakumbira kuti pamusoro pevanhu vemapato avo vanga vachitibatsira zvikurusa, ndoda kuvatenda vemapato vanga vachibatsira vakaita semacouncillors nemaMP vari kupa vanhu vari munzvimbo dzavo yatinoti proof of residence. Pamusoro peizvozvo ndo saka tanga taita urongwa hwekuti seZEC tingewo tine vanhu vatinoita macommissioners of votes avo vanotoresa mhiko vedu vochishanda pamwe chete nemacouncillors nemaMP kuti pashaye kana munhu mumwe chete anonzi ashaye anomumirira kumutoresa mhiko kuti anyorese. Asi tiramba tichikurudzira vanhu kuti kutoreswa mhiko kana kunyoreswa affidavit haisiyega nzira yekuratidza kuti unogara papi. Ndinoramba ndichikokurudzira kuti uyai nezvimwe marungwa, sambadzana sabhuku, sambadzana muDBC, tsamba dzepachikoro padzidze pamunogara napo, tsamba dzemaprista dzinokwanisa kubatsira zvese izvo zvinokwanisa kubatsira. Ngatisangomirire kumbonotora mhiko chete.
Vanga vari sachigaro wesangano runoona nezvesarudzo reZEC, amai Richa Makarao vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vari muteedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya nezveongororo yakaitwa nesangano ravo yemamiriro akaita zvino munyaya dzezvemaindustry.
Izvi tinozviita gore negore yatinoti industrial survey. Saka tinoita gore negore tichida kuona kuti industry iri kukura here kana kuti industry iri kudzikira. Saka mavonero atinoita pakuti industry iri kukura kana kuti iri kudzikira, tinoona nekuti production yatakanga tiinayo gore rakapera neyatiinayo gore rino, pane chachinja here? Chachinja mune zvakanaka here kana chachinja mune zvakaipa? Ndiwo ongororo yatinoita. Saka mabudiro egore rino akaratidza kuti iwo pane zvatakanga takaita gore rakapera nezvataita gore rino, takadzikira nezvikamu zviviri kubva muzana. Saka zvinoreva kuti takatodzikira ne 2.4% than zvatakanga takaita gore rakapera. Zvichireva kuti zvine ongororo yakawanda, zvinoreva kuti mabasa akaruzika, uyezve zvinoreva kuti kana machinery yatakatenga haina basa rairi kuita, iri kuita basa shoma. Saka ongororo yedu yakaratidza futi kuti neimwe nguva uno kuti mishini yedu yatichemberei zvinogona futi kukanganisa yatoti production, saka inogona kudzikira. Tikati tapedza kudaro, zvinopa hungwaru pana vava vanoita mabhajeti avo egore. Kana hurumende inotora pazviri kuti zvatadzikira toita sei paindustry kuti dzisadzikira dziramba dzichikwira zvina kumusoro. Saka ndoongoro yatakabuda nayo, hainyanyofadza asi zvakanaka kuti titaurire chokwadi.
Saka muongororo yenyu iyi zvii zvamurikurudzira kuti zvinge zvichiitwa kuti maindustry asimukire zvakare?
Chinhu chikuru kuti inzi nyika inobudirira kureva kuti zviwanikwa zvomunyika menyu muri kuzvishandisa nenzira youchenjeri. Hapana zvamuri kuregedza zvichirasika, uyezve muri kugadzirisa kuti izvo zvamunogadzira munozvitengewo kune dzimwe nyika dzekunze. Uyezve zvinoratidza izvo kuti watombodyidzana naye zvikuru ndiani. Saka ndingati pakuti watodyidzana naye zvikuru kana watotengesera kana watotenga kwaari, yakabuda iri South Africa. Saka isu tikati kuona kwedu South Africa inyika yakatikoshera. Saka zvayakatikoshera tinofanira kugara nayo pasi toita chibvumirano chokuti iye inotengawo kwatiri sitengawo kwavari nenzira yakarurama kana kuti nenzira yakaderera inoita kuti patiri tese ukama hwedu hurambe hwakasimba. Makare kare paiva neyavaiti trade agreement yanga iri pakati peZimbabwe neSouth Africa, yakasopera kare kuti ichirinyiwa vari pakati pedu vari kungoramba vachingotaurirana hapana chiri kubuda. Saka izvo ndo zvikuru zvatoda kutanga taita kuti ngatibvumiranei kuti tive nechibvumirano chakanaka neSouth Africa chinoita kuti kudyidzana kwedu kusangova kwokuti kunongosumudzira South Africa kuchisiya isu. Takatizve isu tinofanirwa kukurudzira nyika yedu kuti izive kuti hatigoni kugorarama tiri Zimbabwe chete. Kana zvichinzi tinodyidzana nedzimwe nyika, Zimbabwe inozovawo kuti inofanirwa kuziva kuti nezvairivo inofanirwawo kuwirira nedzimwe nyika. Saka tokurudzira kuti angavaunzi vanouya kuzoinvestawo muno muZimbabwe. Tine maminerals anogadzirwa muno, tine mbeu dzatinorima muno, tine zvakawanda zvicherwa zvomuno muZimbabwe kana matourist chaiwo. Takati isusu ngative nyika inodyizana nevamwe inoita kuti opa chayo igogonawo kuunza mariyo kunze chaizogadzira mabasa muno muZimbabwe.
Magara pasi here nehurumende kuti imuone kuti zvogadziriswa sei?
Hatisati tanyatsogara, asi patakariita takatodaidza minista weindustry kuti auye azoona. Asi kuti izogara pasi manje tibvumirane zvinzira yekufamba nayo, iyo ndeyatisati taita. Asi pfungwa dzedu vava nadzo vese, tingati hurumende yose kunosvika kukabhineti yazvasvika. Tinotumira kwese nereserve bank naminister of finance vese vadazvo.
Mutedzeri wemutungamiri weCZI vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro navaInnocent Dube, vanova munyori mukuru weAnode Farm Residents Association kumaZoe. Purazi iri rinozivikanwa zvakare nekuti manzou, uye pane kunetsana kukuru pakati pevagari vakatora purazi iri muna 2000 nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mukutanga kwesvondo rino pakamboita kurwisana, tabvunza vaDube kuti zvakafamba sei.
Mapurisa vakauya vasina mauniform vakatanga kutaura kuti no mauvakirai futi takautaura kuti chibudai miende. Saka kubva ipapo isusu tatati chibude tichienda kupi? Isu dare repamusoro rehaiko takataura kuti tofanira kugadzirisirwa chi matsamba kuti nekuwaniswa minda yakakodzera kuti tiende kunogara ipapo. Ndova ivo vati no isusu takatumwa naamai kuti mofanira kuti mubude. Saka kune mumwe wedu ndobva avatora kamera. Saka ndopakatangira hondo ipapo. Kwakubata mukomana uya kwakutanga kumurova. Kati aiwa akazwa mavita izvi hazvisiri izvo nesu takuda kudzosera. Ndatatanga kurovana ipapo. Pakarovanwa zvakaipa blessing. Pakarovanwa izvi zvinochisa.
Saka mapurisa yanga akawanda zvakadii iwe imiwo mamuri vangani?
Mapurisa yanga ari 10 igumi. Isu tanga tichisvika kuma 15 varume. Asima madzimai ndakachiwande.
Saka hapana akakuvara here?
Kwedu akakuvara anonzi Jenboy Chaparadza na umwe anonzi Mangarai Kunaka na umwe anonzi Tinasharumbi. Asi kwavo takakuvadza mumwe chetewo, asi vedu vese vakadischarge. Hapana akazoenda paintensive care, takangoratwa ndoatadischarge. Ikuti tozovasiyaka vakazoridza futi mudenga because 4 of vamwe vana vacho vanga vane futi mapisto nayaya ndovaridza futi mudenga ndokudisipesa kwatakazoita.
Asi hapana akasungwa here?
Vakasunga mumwe anonzi Jenboy Chaparadza.
Tiri kuonaoka kuti mwaka wekurima watanga, muri kugadzirira here kurima kwacho?
Blessing, tiri kugadzirira zvakasimba kurima.
Hamusi kurambidzwa here kuti murime?
Kana tirambidza isusu kana magweteda tichitaura kuti ngatirime nekuti bumbiro rine mutemo rinotaura kuti tofanira tikugara pamanzo kusvika tawana kwokuenda. Kana pasina kwokuenda zvakureva kuti tofanira kuramba tichitiri ipapo tichirima tiri ipapo kusvira batowanira kwokuenda. Hatisi kudzokera shure.
Vamwe vanoti hapana chamuri kunyatsorima chinobatika. Mungatiudza kuti gore rapera gohwo renyu rakamira sei?
Gore rapera takarima zvine mutsindo zvokuti takakwanisa tese sevarimi kuendesa chibage uGMB. Vari kunyepa zvavari kutaura hapana zvatiri kurima. Tiri kurima zvine mutsindo zvokuti hapana asina kuenda chibage uGMB. Then isusu teboka reassociation remaresidents tine kamunda kedu ndoatakwanisa kuendesa futi T2 tons tikagovana chimwe semaresidents kuti tiwane chii kubatsirikana.
Munyori mukuru weAnode Farm Residents Association vaInnocent Dube vari parunare kumanzo kwakare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino toenda kuna Marvelous achitipa chirongwa chinotaura zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Nhasi taita rombo rakanaka tine chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri kuNigeria. Regai tiende kwavari tizwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kuita.
makadi muri ya Zimbabwe ni wangu wafila katere razitarangu ndinondi Angela Machonesa iko zinondi viku Abuja ku Nigeria ndineshandira bokari nondi Plan International bokari maona nezuko zero zewana ne magarua kanaka Ivana ndiviku noku Nigeria te basa rekuye za kubazira kutambu zika kurukita wakuma nani wasikana mazimaini warume waruku uwane kwa wari mutatwa hondo uye kushunguruzwa kwebato rayaku zivikanwa kunzi Boko Haram kuno ku Nigeria nubatamiza nika zunoti Nigeria yoi Niger Chad neku Cameroon basarangu ndireku za makungu ya nchika ura milanu kutina kumzivisisa kutichichiru kuitika uye kubatira kusimu zira zirukitu kwa neboka rangu Replan International kuzama kureruta kutambula kurukita wani mungika zunoti
mungati imijiri nyore reze mudzimai kuwani kwa mchiva kunyika ye Zimbabwe mchia kusushandra iku kuku Nigeria pane ya madziza iri zvamuchazo nopakurowa vari ku Zimbabwe
ndokunga chekutanga chandingati hachisi nyore kumudzimai wose kusiya mhuri yako uchiuya kuzoshandira kune imwe nyika kana kune imwe nzvimbo kwandiri kunyanya kunyika ine hondo kunyika yausingazivi kuti mangwana unomuka uri papi zvichida bomba richaputika kuti zvinondipa kuremekedza vanhu vakawanda vakaenda kuhondo nekuti ndiko kwandiri asi kwandiri inini nekuti ndinoda kusimudzira kodzero dzemadzimai kodzero dzevasikana kodzero dzevana pandakanzwa nezvekushungurudzwa nekutorwa kweutapwa kwakaita vasikana vaive kuNigeria vachivienda kuBoko Haram mandiri chakava chishuwo chekuti ndinoda kunzwisisa nekutaura ndakavamirira kuti chii chavakasangana nacho uye kuzama kutaura vakuru vehurumende nevakuru vedzimwe nyika kuti pasi rese kunyanya Afrika tigone kudzosera kodzero dzemadzimai kodzero dzevasikana kodzero dzevechidiki saka kwandiri mutoro uri pamusoro pangu wandinoramba ndichiita zuva nezuva kuzama kuti vanhu vanzwisise kuti tiri panyika pano kuti tigarisane zvakanaka ndikazviita kuZimbabwe zvikasaitika munyasirese hapana chandagona saka ndiri kuzama kusimudzira kodzero dzevasikana kwete remuZimbabwe sekutati pasi rese kunyanya muno muAfrica uye kunyanya munzvimbo yeelectad nekuti inyaya isiri kunyanyotaurika saka ndiripo pakusimudza nekupembedza mabasa ari kuitwa nemapoka akafanana neClan International munongo mapoka ari kuda kuzama kurerutsa kutambura kurikuita vanhu vedunhu rino vatambura kwenguva yakareba
makakwanisa here kunge muchisangana nevasikana ava vakanga vari muutapwa uye zvizvii zvamunovataurirawo kana makavaona
ndichangobva kusvika muAbuja ndiri kuenda musi wemuvhuro kunosangana nevamwe vasikana ava asi ndiri kubva kuNiger kwandakanosangana nevamwe vasikana vakakwanisa kutiza muutapwa uyu vakatizira kuenda kuNiger zvinondirwadza pamwoyo pangu kuti vasikana ava vakasangana nekushungurudzika kwakasiyana siyana vakatorwa vari vana pachikoro vakanoitwa madzimai vakabatwa chibharo vakarohwa vamwe vacho vakatiza vamwe vakabara vana chinonyanyorwadza ndechekuti vakakwanisa kutiza ivavo pavakadzoka kudzimba dzavo nepavari kuramba vachidzoka mhuri dzavo nevemunharaunda havacha kwanisa kuvabata nekuvaremekedza nekuvatambira nekuti vaakufunga kuti makore avapedza vari muutapwa weBoko Haram zvichida vanepfungwa imwe chete zvichida vatumwa havachagone kugarisana zvakanaka navo saka kwandiri zvinoratidza kusiyana kunoita matambudziko anosangana nemadzimai kunyanya vana vasikana vari muhondo vari mukutambura vari munzara saka vanhu ava iko zvino vaakurwara vakawanda vacho vava nechirwere cheutachiwana weHIV and AIDS vamwe vacho vaakurwara nechirwere chiya chokuti ukabara mwana mwiri wako usati wasimba inogona kukanganisika munhengo dzako dzemukati vakawanda vacho vana vacho vakafa vakawanda vacho vazvirema nekuti dzimwei dzenguva pakutiza apa vaipfurwa vaidonha vaidii saka zvakawanda zviri kusangana nevasikana avo mufaro wangu kuti pane zvakawanda zviri kuitwa nemapoka kunyanya randinoshandira kuzama kutaura nevasikana ava
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Angela Machonesa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvinotochienda kuna Jonga achitipa chirongwa upenyu hwedu
Tino gamchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu. Umo tinotarisa kuti tinotangana nazvo muupenyu.
Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nasi muchirongwa taita rombo rakanaka tabata Prophet Talent Madungwe vekereke Remnant Desire of All Nations Ministries. Avo vanoti vakakwanisa kunge vachienda kudenga kana kuheaven musi wa 15 October 2017 vakanosangana nevano vanosanganisira Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, Brenda Fassie, Michael Jackson na Tongai Moyo. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 Prophet Madungwe.
Tinotenda nekuti unzo kachirongwa kwamaita.
Inyaya hombe Prophet Madungwe iri munyika nekunze kwenyika pasi rino. Inyaya ya Prophet wekuZimbabwe vakakwanisa kuenda kudenga kana kuheaven musi wa 15 October 2017. Mungatiudzane zverwendo irworu.
Musi wa 15 October ndanga ndiri muimba yangu yekunamatira yatinoti prayer room. Matende namata ubari. Pane mutumwa wani akauya, mutumwa wani ndezva andeita zvirende randanga ndava kuda kupindichiita ndezva mutumwa andibatsira kuti tiende kudenga. Tika kudenga hazvinambobuterera maminiti akawanda kubva panyika kusvika kudenga nekuti muviri wangu wakachinjeredza kuphysical body kuenda kuspiritual body.
Tinonzwa kuti masvika ikoko kudenga makakwanisa kusangana nevamwe vano vakashaya kare vanosanganisira Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, Brenda Fassie, Michael Jackson na Tongai Moyo. Mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei?
Tinoona kuti pandakasvika kudenga Mwari wakandibva kuti denga rinopindwa nevanhu vatsvene nevamwe vasiri vatsvene vanenge vaitirwa nyasha. Saka Mwari unobva vanditora ndobva vandiisa kune imwe nzvimbo inonzi paradise inowanikwa kudenga. Asi inowanikwa muthird heaven, nekuti denga tine first heaven, tine second heaven nethird heaven. Saka ndakabva ndatora ndikanditora ndobva ndaratidzwa vanhu vakawanda zvakawandisa vanga vari ikoko. Asi vanhu vandakanzi ndibudise masikau ndakanzi nditaure five ivavo. Vandakaona vana Adolf Hitler, vana Tongai Moyo, vana Brenda Fassie, vana Michael Jackson. Saka ndiva vanhu vandakakwanisa kuona. Asi ndakakwanisa kutaura navo vese. Asi munhu wandakataura naye zvenguva refindi Adolf Hitler.
Dzaive hope dzamairota kana kuti chinhu chakanyatsoitika Prophet?
Hatingati dzaive hope, zvinhu zvakatoitika chaizvo chaizvo. Ndobva ndatobva panyika tikatika kudenga tikatinoona. Zvinhu zvakatoitika ndichitoona nemaziso angu kuti dzimba ndakarara ndakatinotorara ndakatomuka ndichiri kureva.
Vamwe vanoti zvinhu zvakaita saizvozvi ndo zvinopedzisira zvaakuitawo kuti vasave nechivimbo nemaprofiti. Mungakwanisa sei kuvaconvinza kana kuvatendeudza vanhu vanenge vaine maonero yekuti maprofiti ekuZimbabwe aakusvika panhamo yepamusoro yekusataura chokwadi?
Zvinoratidza kuti tikatarisa Jesu wacho vanhu vakamuramba nekuti vanhu vane zvavajaira. Saka muprofita kana achiuya kwamuri haauyi nezvamunotarisira. Tinoziva kuti vanhu heaven havaizivi. Saka isu kana taenda kuheaven takuchikudza izvoko. Saka ndinozviziva kuti zvinovashamisa nekuti havachatombosvika kudenga kwacho kuti vaone kuti zvakamira sei.
Vekereke yenyu vakatambira sei chiitiko ichi makuvatsanangurira?
Vekereke yedu vagara vanozvitambira nekuti last year makatomboenda kudenga ndakaenda kasingaperi. Vatozvijaira nekuti zvinhu zvinoitika even pane patakambofunga Satani futi zvese izvozvo tinoaudza vanozviziva. Pane pandaka mboresilafuna Mwari zvese vanozviziva. Saka takabva kure nenyaya yedzichiita. Saka vanotozvinzwisisa ende vanotozvifarira ende nguva dzese vane vakatobisa kuti tidai pauya zvimwe zvinyuwani.
Mataura kuti makatombosunga Satani kuti muti nganganga.
Ya, Satani ndakambomusunga muna July 6 July. Tikamuendesa kukoti musi wa 19 July 2017. Ndakambomusunga tikamuendesa kuheavenly court.
Manga makateerera kuna Prophet Dr. General Talent Madungwe vekereke Remnant Desire of All Nations Ministries. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Vakarwa hondo vanoti vaMugabe havafaniri kutora utungamiri seushe hwemhuri yavo. Zek inoti ine chivimbo chekuti vanhu vakawanda vachanyoresa kuvhota rwendo runo. Aiwa hama wadiwa, tosangana zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 lwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amakhulu ezakhamizi zeplazini leFox Farm eMatobo ayaxotshwa aphinde avotshwe ngoba leli plazi selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO.
Uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena sithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha.
Ozithi inkosi yamaNdebele umema uZulu ukuthi aye egcekeni lencwala ukuze abusise inhlanyelo.
Kodwa kumnene kakhulu impothi leza ukukhuluma khona ngesonto ukuze abantu bakwazi ukuthi bekubana nasekujotshiwe kuyini osokusenzakala.
Sekubhalise abantu abafika phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti, kodwa isigaba semaNdebeleni lokhu selengcosana nje esibhalisile amagama.
Abanezeleli abantu bakhona ukuthi kuyathiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja. Abangabanjwa izinja abantu balezi zigaba zemaNdebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amakhulu ezakhamizi zeplazi leFox Farm eMatobo axotshiwe abaphinda babotshwa ngoba leli plazi libikwa selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO. Izakhamizi lezi zilandwe ngamapholisa kade ehlomile ngolwesine zasiwa enkambeni yamapholisa zasezithathwa zasiwa emthethwandaba izolo lapho ezikhululwe zathiwa khona ziphindele emthethwandaba njalo kumaviki amabili alandelayo. Sixoxe lomkhokheli webandla lemthwakazi Liberation Front umnumzana Mqondisi Moyo ongomunye wabaphathise lezi zakhamizi.
Yebo baba, ngiyabonga. Abadala bebebotshiwe be 155 bebotshiswe ngumashingayitse lo owake wahlupha endabeni yemaleme ezama ukuthathela uKhaningama indawo. Usefikile njalo eplazini likaFox lapho uFox owayenguye umnikazi wendawo liyana ayebize khona abadala ngo-2008 ukuthi bezohlala ndawonye ngoba elohlupho lwamaswela amaswela emtyontshela. Secela abadala ukuthi abeze bezohlala kunye layo ukuze indawo liyana amaswela engamotshi. Induna uMalaki engakabhubhi wasebhala-ke incwadi ukuthi hayi izakhamizi la abadala bengahlala lapho kusukisela khonapho kuze kube namhlanje. So izolo-ke babone amapholisa sebuya egcwele amatrakhi ezobabutha bayavalelwa-ke emadobhisi namhlanje basebesiyangena ecourt eChurch. Sikhuluma kunje amagqwetha akwanisile ukubamela baza kuyela ecourt mhlaka-29 but baphume nge-free bail. Kodwa-ke bazabe bereporta emapholiseni emadobhisi every Friday.
Kodwa sizwa kuthiwa abantu kade sebehlala khonapho besebebaningi kakhulu, kuliqiniso yini njalo ezinye imuli zinga?
Akusoqiniso baba, imuli abasitela khona abadala yikuthi bengaba zimuli ezingafika 200 something. Njalo langaphandle kokuthi asithi kunjalo, uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena esithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha ngoba umuntu okhanya elesandla esikhulu endabeni leyi ngumama ongukhansila we-ZANU-PF uLucy Ehlatshwayo lo Neva Khanye ongu-MP weMatopo North kathesi bencedisana-ke laye nalo uMashingayitse onguye owama-CIO lapha eMathibeleni South.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseMadobo. Kunjalo nje, siphinde saxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zeMadobo, iMaleme Solidarity Trust, umnumzana Angliston Sibanda.
Sesilindile sokubona ukuthi uhulumente uza kuphephisa ngani ngoba iplazi lelana kahle kahle ngomthetho kumele libe labantu abangu-50 or less. Manje lilabalezimuli ezidlula 400 okusho ukuthi abantu sebesenza njengantoko selokushizi omnye nomnye afika abalelwa amafiti ngabanye abantu khona ngala maoveti o70x70 la uminyane khona so kwisixhobo xhobe vele into engalancekhande ngelamsila kathi senzakala lapha
kahle kahle ngobani abapha abantu indawo nalabo bathi ngamaoveti
indawo zonke indaba yelendi le isukuba uhulumende angithi uyelendele umthetho wasokusithi abantu basebezenzela imithetho kakhulu amalungu ezanu PSA kaningi bayakwenza abaqhelile bayakwenzela kobulawa njengabona bezama ukukwenza kathesi ukuthi bayafika nje bathi bona kusithotho kuthiwa siyabhaliswa ngale lihambe libhalisa komunye ngumuchairman wephathi olubise PSA uthola ukuthi indawo zalezo abantu bayabethiwa emthethweni lithiwa abaendezisa abantu bebhadalisa abantu izimali ezinkulu abanye kade bebhadala kuthiwa ama-$450 ama-$700
ngokubona kwakho kungaba kulezombusazwe phakathi la
kakhulu kungabe kukhona ezombusazwe singakhohlwa phela ukuthi abantu bona labo abaxotshwayo abaningi abe ward 25 lo ward 24 yiwabawad awawinisa izanu p f ngo-2013 and ilunga lephalamenti izanu p f ubabe unevakhani kukhanya ngani abanye bamcabangela ukuthi uhlangothi lwezanu p f mhlawumbe engabe kuthiwa kabasafunakali.
Alo-ke umnumzana Angliston Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zeMatobo, iMaleme Solidarity Trust, obekhuluma le-Studio 7 esecingweni eKwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-Commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. KwaBulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMtumbane, eLobhengula laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North and South, eGurube North, eMount Darwin East, Le South, Lerushinga, eMashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fungu, Uzumba, Murewa North, West, Le South, eMarondera East, Le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyelo North, eMashingo, Chivi Central, eNorth, naseSouth, Mashingo North, South, West, eCentral, eMashingo Urban, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North, leSouth, leMgungu, eMathebeleland South, eMatobo North, Kanyelo South, eBulilima East, Kanyelo West, eNkabazwe eMidland, Gokwe South, leCentral, Gokwe Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, leEast, izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe zibikwa lokhu zithola iholo lazo manqamu manqamu lanxa uhulumende esithi kulabafuna ukuvuselela linkampani. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi i-Amalgamated Railway Workers Union umnumzana Kamurai Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi umuma ukatshintshi akuna into esitshintshile ngibona nje abantu belokuza abantu bayayithola imali zabo zona ezezifuniweyo kodwa ukuthi singathi khona kuso kunento esitshintshile ukuthi izenzo ezitabile hayi asiyabe sesihamba amanga.
Sike sezwa kuthiwa khona labana abafuna ukuvuselela inkampani ye-railways ababethi bona bazafaka imali kuthiwa uhlelo lolu luyaqhubekela phambili kuhamba njani?
lati sizwa njalo ukuthi nje njengoba kwazi ukuthi kona ibhodi le ekhona kade okwamanje i-term of office yabo isiphelile kuthe siphele njalo bebesamelele ukuthi khona uminista appoint ibhodi entsha so uminista sefakile ibhodi isikhona sesimelele ukuthi khona babuye bazositela official ukuthi kanti kuyini okuthatha indawo
lona iholo lagcina nini ukuthola
hayi ukulithola silithola every month but yena liyana ephuniweyo yona liyana amakota or yana amahafu
nxa isithi ngamakota iyabe iyimali enganani asithi umuntu osebenza umsebenzi owaphansi phansi sibili uyabe uphiwe imalini
hayi ukuthi amakota nje sezikhuluma njalo thola imali esidisidet ukuthi bona ngokungamakotakota kunokukoda imali abayiholisayo bakholisa ihafu uthi thola umuntu ezipansi uthola $150
ibuya inyanga yonke kodwa
Hello,
okay, ngumnumzana Kamurai Moyo, isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi, i-Amalgamated Railway Workers Union, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Langlela ndwandwe,
langlela ndwandwe,
langlela mshweshwe,
langlela nampaba fube mbuna.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungamile Nkomo. Namhla ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso esebenza lezakhamizi zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust. Umnumzana Vumani Ndlovu sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota emaphandleni. Ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzana Ndlovu.
Ngiyabonga.
Luhamba njani lolu hlelo emakhaya?
Emaphandleni engakutsho nxa kukhangele udaba lokubhalisela ukuvota ukuthi akuhambi ngendlela ekhangelelwe ngayo ukuthi abantu basukume ngobuningi babo kubangelwa ukuthi okokuqala i-information abantu kabalayo yokuthi vele khona kuyini akuzange kwasabalaliswa imbiko kakhulu so abantu abaningi ngabakwazi kathesi kusabelo sema Thebelele North kwenzakala kubo Tholotho leLupane yikho okwenzakala khona kodwa abantu abaningi ngani balesidance ngendaba zokuthi information kabayazi okwesibili ungani akuzange kwafakwa umfutho ebantwini ukuthi baluthakazelele kakhulu loluhlelo lokuthi baluzwisise ukuthi kuyini okwesithathu abantu babiselwa emuva zimfuno zezek zokuthi abantu bebhalise okunjengama proof of residences then siyezwa futhi kwezinye indawo ukuthi kulembiko yabaphathi bomdabo sobhuku abethusela abantu ukuthi nxa beqeda ukuregister bebathengise ukuthi ama-serial number ezilipho zabo zimi njani kwezinye indawo abantu bayethuselwa ngokuthi bazancitshwa amabele bazancitshwa inhlanyelo nxa kuyikuthi bazaregister bengaze bavotela ikakhulu ibandla elibusayo mhlana kuvotwa
inkokheli yosiko osobhuku okhuluma ngabo laba bakwenza njani ngoba umthetho kawubavumeli ukuthi bangenele kwezombusazwe
okokuqala engakutsho ukuthi nxa silandela i-conference yama chiefs ephelileyo kathesi uzafumana ukuthi umongameli wezinduna uTharumbira ubeke sokwaba sobala ukuthi izinduna zizakhankasela izanu nxa sikhangele khona lokhu uzafumana ukuthi kule ngozi ukuthi umbiko uzawusuka ezinduneni uhambe uye kubalisa uze uye ngena kubosobhuku betshelwa ukuthi ngawo wonke amandla abo kumele bekhankasele ibandla elibusayo yebo kambe umthetho kawukuvumi khona lokho kodwa okunye esisuka sikunanzelele njengenhlanganiso ezisebenzela emakhaya ukuthi bona ngokwabo abaphathi bomdabu
abakwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani njalo futhi sisekelo sombuso sithini ngomsebenzi wabo ukuthi akumelanga baphatheke kwezombangazwe kukanti njalo futhi lanxa laba abakwaziyo ukuthi akumelanga bephatheke njengokufakwa isisekelo sombuso bayabanjwa ngamandla iziphathamandla zepolitiki kakhulu lezo ezebandla elibusayo ukuthi begqugquzele abantu ukuthi basapote kumbe besekele ibandla elibusayo kusilusizi ngakho khona lokhu ngokubana okwakhathesi lanxa umthetho ongakuvumi kodwa sikubona sobala kuyibo abahamba phambili begqugquzela abantu ukuthi besekele ibandla elibusayo iZANU PF.
Ungathi lubhahe kanganani udubo lwabantu abehluleka ukubhalisa ngenxa yokuswela izithupha?
Uzafumana ukuthi emaphandleni kulumhlubulo weMandebeleni eMathebeleland abantu abanengi abalazo lezo zithupha kubuyele emuva kubangelwa zindaba zeGugurahundi ngeke sakubalekela khona lokho ukuthi abantu behluleke ukuthatha izithupha ngoba abazali bebulewe bengelazi ihlobo kungakho-ke besikhangelele ukuthi uhulumende arelaxe imithetho engenza abantu ukuthi bathathe lezo zithupha kubhahile kakhulu abantu ngabalazi izithupha.
Hayi, siyabonga Mnumzana Ndlovu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu boys.
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni. Ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo umuntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhla sixoxa lo commissioner wogatsha lwezokhetho olwezek umnumzana Qhubani Moyo. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kanti.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ukubhalisa amagama abantu kuhlandla leli elesibili? Ungathi wena kulomehluko yini?
Ya, hayi, ngakutsho ukuthi siyajabula njengecommission ukuthi abantu beZimbabwe from all corners of the country bayasele ukuthathela phezulu kokubhalisa. Sikhangele amanamba esinawo kathesi sibona engani kuyade kutshona elanamhlanje ilanga esirejiste i-total yabantu abangu 1.7 million okutsho ukuthi inamba enkulu kakhulu njengoba silamalanga amalojwane sengene kuphezu 2 1.7 million le ngiyitshoyo include abantu abarejiste kuphezu 1 dale esesiyiqalisile singaqhubeka sihamba ngendlela yona leyi eyiyo yona sibona engazathi kusiyagqitshwa uhlelo lokubhalisa ukuvota ekuphakathi kukadisemba siyakwanisa ukuthi sibele labantu abaningi kakhulu ethisa ukuthi babhalise ukuvota i-response kathesi isingcono kakhulunjelwane
kahle kahle uhlelo lolu luphela nini njengoba besike sezwa umongameli Mugabe esithi yena lukhangelelwe ukuphela mhlaka 15 January.
Kahle kahle sihlele ukuthi thina sizaqeda mhlaka 19 December kodwa umongameli uthe faka umthetho wakhona wasinika isikhathi sokuthi singahamba size siyefika khona ngale ku-14-15 January kodwa thina sikhethe sihlela phansi ku-ground sabona ukuthi hayi singenelisa ukuthi siqede uhlelo ngaleso sikhathi esithileyo ngo-19 January okusho ukuthi sabe sihamba izigaba ngezigaba 16 days sidlulise kwenye 16 days siye kwenye 16 days uhlelo lolu singathi lulamahlandla angu-4 ihlandla lakuqala yilo leli esithi ngu-phase 1 i-phase 1 usephelile i-phase 2 ngiyelo ukhona kathesi la uyaphela 16 days from 3 days ago kutho ukuthi mhlawumbe khonangale kuwo mid-November thereabout sisuka lapho sesiya kwelinye ihlandla bese siyagqiba ngo-December kodwa ukuthi kuyase kuvaliwe ukuthi ngqe ukubhalisa abantu baye bevunyelwa ukuthi babe bebhalisa kuma-ofisi ama-district kumbe kuma-ofisi awezeki aseduka nezigaba zabo kodwa esifuna ukuthi sikugqizele kathesi ukuthi sinxuse uzulu wonke ukuthi asukumele phambili ikakhulu abantu bangapha kobulawayo
emathebeleni south asazi ukuthi kuyini okwenza ukuthi bahambele emuva. Abanezelile abantu bakhona ukuthi kuyachiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja, abangabanjwa izinja abantu balezi zigaba zemandebeleni, ngoba yibo abantu esibona bengasukumeli phezulu ukuyabhalisa ukuvota. Kuyajanisa ukubona indawo eziningi zelizwe jikelele zilabantu abaningi ababhalise ukuvota, kodwa indawo enjengokubulawayo iyiyo esekucineni. Asazi ukuthi kuyini okunzima kobulawayo ukubhalisa khona kusegcekeni ukuthi indawo zokubhalisa ziduzane nabantu. Njamango umude njalo futhi ziningi, i-publicity yakhona iningi, yikho sithi vukani bantu bakobulawayo lingahambeli emuva, libhalise ukuvota kufika isikhathi sophetho dasibone ukuthi likhetha uloba ngubani elimfunayo. Njalo kugcizelela njengefomship ukuthi abantu abazi ukuthi nxa kubhaliswa ukuvota kusho ukuthi in future inumber zabantu ezibhalisileyo yizo eziyasetshenziswa ukuthi zidetermine amanamba ama-constituencies abantu abazanela abantu ezigabeni. Nxa izigaba ezinjengobulawayo zisele emuva ukuthi zibe labantu, kutho ukuthi nxa sesiye phambili kuzaba labantu abalutshwane ababamela ephalamende, ngoba akusetshenziswa nje i-population yabantu kodwa ebhalisileyo. Yikho sithi abantu ababone ukuthi nxa bengabhalisi bazibisela emuva bona ngokwabo intuthuko yezigaba zabo.
Hayi, kwezwakala isikhathi singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyalivalelisa abalaleli ngisithi kuyi-weekend kunje, siyafisa ukuthi sibone lani lisemalayini nokubhalisa ukuvota.
Hayi, siyabonga lati.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi ukuswelakala kwemali kuthinta njani inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana abaningi emaphandleni ezokuziphilisa. Sicubungula njalo lokuthi abesifazana balaso yini isikhathi sokubhalisela ukuvota njengoba bebhekane lengxaki eziningi. Namuhla siseGwanda.
Ngithi sibe sesene ngikuthi ngamaqhubu angu-2 ngamaqhubu angu-4 ngamaqhubu angu-4 ku-3 ngiyichia person wenhlanganiso ku-Hodas Development Association. Sikhangelele ukuthuthukisa umama, umama ethuthuka, umntwana wangamankazana, futhi umama angasweli ukusiza siza abantwana. Siyabenza engudini ukuthi sigazana asinika omunye umnika iziyani be-esensi sisiba yakho sithuke esiyaphambili naye. Ngiyazana ekhathinika omunye kuzana omama bonke nje bathuthuke esigabeni area nokuzele omama bonke abakomzini. Sithuthuphe singaba nalo lokushela imithi yokuthenga imithi yembuzi, ngoba imbuzi ziyadeka ukutrithwa njengasenesi isikhathi sezulu nxa kusiza izulu ziyadabuka amazina treatment
zibanceda ngani omama imbuzi lezi?
Sikhangelela ukuthi imbuzi lezi zingazala, umama yenelisa ukubhadalela abantwana isifi, uma yenelisa ukuthola uchago ngoba imbuzi iyaba lochago, iyaba lenyama, konke nje okutholakala embuzini umama ayenelisa ukuthakuthola.
Liyenelisa ukuthola imali ngalezi mbuzi?
Asiyifisile imali ikhona. Bayathenga abantu abeGwanda ikakhulu abalamabhusha ahlabela ukwenza inyama yabantu abafunimela yini. Khulu ukuthi imbuzi siyathengisa badala imali isizi yabantwana besikolo. Ngathi igroup yokuqala ancede igroup yesibili, okusoluthi yesibili incede igroup yesithathu. Asangama-groups ayi-ekuthengi
siyezwa njalo ukuthi ama committee lawo ama groups yiwo njalo asebenza ukuthi abasifazana bencedisane bekhuthazana ukuyabhalisela ukuvota
akukhulu sikhuthaza ukuthi omama lathi sivotelane omama umama ofisayo ukuba ngikhansela umama ofisayo ukuba ngMP umama ofisayo ukuba phezulu umama oyenelisa ukukhuluma ukuthi umama bangabi ngomama baphunga ukuthula baphunga ukuthulela abe ngomama bezinto umama bayenelisa ukuba ngikhulumele abangakufuniyo labafunayo bekungaphatheki kani emphakathini ngihlangana kabili ngenyanga eseyindlela lesifisalesihlane omama asebekuzwisisa kakhulu ukuhlangana kwabomama akuzwisisa abanyamama kungaba labaluthwani abangakuzwisisi kodwa abanye bayazibikela sisekuhlanganeni siyehlala angazuza amabhesi ukwenza ukuthi benelise ukuthi bavote ikakhulu kakhulu khonokho sibeke ukuthi votele omama umama ngokuzamjisisa omunye umama hlala esesithizeni esiphezulu siyalekwazi ukuthi ngilele omama abakhona esigabeni sami abakhona kuconstituency yami abantu besigaba sakithi kuthi omama bonke abaphakame bahambe bayilungiselele ukuvota abhalise alungiselele ukuthi nxase kuvota sivotelane singomama singamkhangeleli phansi omunye umama singamkhangeleli ukuthi leyo azimangalisi kodwa simkhangeleli ukuthi umama lo simfisa phakame abe ngumama ozasimele esigabeni njengoba silabo omama abanye abasimeleyo sabasisa ukuthi bathuthuke bayephambili abe ngama-MT abe ngokuningi sikukhangela amasenate njengoba nje bekhona ama-senator omama bangabisi bathuthuke labo bafike phezulu izani abasimele abasikuneki kuningi esikudinga esingomama
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Sipho Dube. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Asiyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle.
PVR. It is that time of year again, registering to vote. PVR, we all register afresh. Gaida Papa, Gaida Papa Landi, is a biometric voter registration. A new registration system for every voter. We all must come out and go out in numbers to register afresh, anew. A new beginning, a new start. VVR, biometric voter registration. For all, a new start, a new beginning. Afresh, anew.
Biometric registration ingoma ye victory siyanqoba isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Amakhulu ezakhamizi zeplazini le Fox Farm eMadobo ayaxotshwa aphinde abotshwe ngoba iplazi leli selifuna ukuthathwa lilunga le CIO. Sekubhalise abantu phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti kodwa isigaba semandebeleni lokhu silencosana nje esibhalisile. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.